Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, March 15th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about heavy rains in Zimbabwe amid concerns of flooding in several provinces.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about heavy rains in Zimbabwe.
A tropical cyclone Idai made landfall late Thursday in Mozambique, bringing high winds and flooding to a region already hit by storms. Over the past week, heavy rains in Mozambique and Malawi have killed at least 126 people and left thousands of homes destroyed. The heavy rains have also hit some parts of Zimbabwe.
This month, the United Nations launched an international appeal for $234 million in emergency aid for Zimbabwe, where drought is expected to affect a third of the country's crop and leave 5.3 million people needing assistance.
Zimbabwe's annual maize consumption is 1.8 million tons, but farmers say this year's drought heat harvest may be less than 1 million tons. Finance Minister Mthuli Ncube says the country has 500,000 tons of maize in strategic reserves.
And sometime this week in politics, President Emmerson Mnangagwa's government suspended Community Tolerance Recreation and Development Trust, saying it was not properly registered, while critics believe that the state is continuing with its crackdown on opponents almost 2 months after the General Republic protests, which left at least 12 people dead. At the same time, doctors this week downed tools, claiming that they don't have essential equipment and drugs for patients. A similar strike by some doctors early this year paralyzed all state hospitals.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yabakambe Zulu kandaba lingalithola njani lapho likhona khona ngapho ke sizwile ke ukuthi kule tropical cyclone kumbe ngithi icyclone okuthiwa uAida. UAida lo ke
Idai.
Yeah, but it's Ndebele.
No. It's so, thunder or something in Ndebele.
Say da.
He die. No, it's da. This is Shona.
He die, yeah?
No, if you die, if you put D, you die.
He die.
He die.
That's difficult.
Yeah.
Yeah, so it's like saying Kamsan.
Okay.
So, yeah. So, now, we will start a cyclone in a row. Uchongwe, I should do. He die. Mm-hmm. What do you think? He die.
Yes.
So, konoko ke, engani nguzamile. Isayikona ngkona tshonjalo. So konapha ke siyabona ukuthi kulabantu abanengi sibili asebefile.
Yes.
Singathi ke izulu leli liqalise ngefike pheleleyo. Lapho kuchaye khona eMalawi la gcwalise endaweni eziningi abantu bafa inyamazana ezinye zathathwa ngamanzi. Kuzobuya ke izolo lalamhle kuseni yena le isayikona ingena eBhayira.
Bese
ingena eBhayira yaphinda yangena leMtare kuna ngale lapho lokhu cha khona iqhubeke siya phambili
kanye South Africa
the South Africa eKwaZulu Natal. So kanye ngazani ke kulobuzima obumangalisayo ebantwini lapho abahlaselwe lizulu jonga. So siyabona njalo ukuthi United Nations yaka yajwa ukuthi kanye ngazani kule drought ezaba khona kodwa ke nxaso kubuya izulu enxa kuyaba wesibawo ngoba ama crops angazani agcwala amanzi andamanye vela kukhulwe kube njalo kodwa singakhohlwa njalo lokuthi uhulumende ungani wenze okunye lapho ukuthi avale inhlanganiso khona ngale maswingo ukuthi ke kungasasebenzi ya so sizabona ukuthi sizakwenza njani jonga nxa ukuthi ekuqaliseni singakhuluma ngakhona kwizulu okunye sesikuletha ke mbayimbayi kunjalo ba
ndizo zvo gives nyaya iripo ndeyekuti cyclone Idai iri kuisa mvura yakawandisa muZimbabwe. Tichiona kuti nyika yanga yakatotarisana zvakare nedambudziko rekushayikwa kwechikafu nekuda kwedrought yanga iripo zvichireva kuti zvishoma zvanga zvichiwanikwa nevarimi muminda zvinogona kubva zvangokanganiswa zvakare nemvura iri kunaya iyoyi yedutu mpengo cyclone Idai. Tichiona zvakare kuti United Nations yakanga yatoparura chirongwa chekupemhera mari Zimbabwe kuti inge ichibatsira vanhu vanoda kusvika 5.3 million vanonzi vakatarisana nenzara kunyanga hazvo hurumende iri kuti ine matani akati wandei ari parutivi akasende kwa parutivi kuti anogona kupa vanhu chikafu kana kuwanisa vanhu chikafu kwemwedzi minomwe asi zvinenge zvakutozoonekwa kumashure nekuti pari zvino vanhu zvikuru mumareserva nemumadhorobha vatotarisana nenzara paitawo nyaya yekuti sangano rekotrad rinoshandawo mukubatsira vanhu vanenge vachishupika ivava ranzi rambomiswa kushanda kumasvingo zvichitariswa mapepa aro kuchinzi haana kunge ari muorder kana kuti harina kunyoreswa zvakatsarukana tinonzwa kuti nyaya yacho inenge yakuda kuendeswa kumatare edzimhosva tamunzwa gweta resangano richitaura kuti vari kumhanya mhanya asi nyaya hombe Gibbs ndiyo yedutu mupengo cyclone idai tanzwa kuti kusvika pari nhasi kwanga kwazivikana kuti dutu mupengo irauraya vanhu vanoita 126 munyika dzinoti Malawi, Mozambique neSouth Africa tichitarisirawo kuti parinopinda muZimbabwe rinogona kunge radzikirawo ukasha hwaro zvekuti hatizotarisira kurasikirwa nevanhu kana neupenyu hwevanhu pamwe chete nezvipfuwo asi tinonzwa kuti hurumende kuburikidza nebazi rezvekubudiswa kwamashoko vayambira kuti rinogona kunge richikanganisa misha nezvirimwa nezvimwe zvakadaro iro dutu mupengo irori cyclone idai vakawanda vari kuti sei riri kupiwa zita rekuti idai tambonzwa tsananguro yekuti nyika dziri kuchamhembe kuafrica dzakasangana vakakanda mazita muguhani kuti ringanzi chi pakasarudzwa iro rezimbabwe rinonzi
so siyabona kuti lo uitai ungaba umuntu wesilisa kumbe wesifazi is it a man or a woman?
Ano.
In most cases, why are cyclones and hurricanes given some female names in most cases?
And I've heard before that those with female names are intense, yes. But those with men's names are mild. I'm not sure with this one. Tichaedza kuti tizonzwa kuti zvakamira
sei.
Hapana munhu anonzi idai, handisanzwa munhu anonzi idai. Ndofunga riri kungotsanangura kuti zverudo kuti idai
do something.
Utandana.
Oh, okay, yes. Okay. So it rhymes like itai.
Aiwa, ndiri kuda kuti itai.
No,
regatinzwe pari nhare ndofunga tine vatiri
nao pari nhare. Yeah, I think about Mr. Tichaona Zinyemba.
Yes.
He's at the Met office. Mr. Zinyemba, good evening and welcome to the program.
Thank you so much. I'm glad to be here.
Thank you so much. Tell us a bit about this cyclone.
Well, tropical cyclone Idai, of no particular originality in terms of the name, started off in the Mozambique Channel, as you might be aware, and has since made landfall over Mozambique, and that the report that you just mentioned, there quite a number of deaths have occurred, and some infrastructural damage, massive infrastructural damage has also occurred. It's now further towards Zimbabwe's eastern borders, but at the same time, we're receiving, or some places along the eastern borders, mainly in Manicaland provinces, are actually receiving heavy rain. I think they have been since last night, really. Some of the areas haven't seen any break in the precipitation that has been occurring. And obviously, that might have some impacts or some repercussions in terms of infrastructure damage. But yes, it is moving slowly westwards. In terms of the cloudiness, it's already covering almost the entire, entire Zimbabwe. With associated with some light rain or drizzle in some areas.
Just hold on there. Yeah. So I just want to translate, then give it to you.
So
abantu ke lapha bezimbabwe batshelwa ngubaba uzinyemba lapho eMet office ukuthi izulu le libuya sibilikhanya likhulu kakhulu. So ke uthi ke isakhona le singenile kule Mozambique emtare ngale abantu sebezuza ke ngathi sokusina izulu. Kuzobuya kwezinye indawo ke kwele Zimbabwe kungani sokulamayezi sibili kodwa ngani kulomfefezo kodwa ke ukuthi hayi liyabuya sibili izulu abantu balimuke sibili kube njalo ye kunjalo futhi
ndizo zwo Gibbs vazinyemba togamushira emuchirongwa chedu
vatinotenda
ndizvo zvo vakawanda vari kungonzwa nezve dutu mupengo iri cyclone idai kunzira kupinda muZimbabwe asi vazhinji vanobva vatya vachinzwa kuti kunyika kwarapinda ukorasi yarauraya vanhu vangasvika zana nemakumi maviri nevatanhatu 126 people dead zvingatarisirwa here kuti parinopinda muZimbabwe rinenge richine ukasha ihwohwo kana kuti zvakamira sei mungangotsanangura zviri kutarisirwawo nehofisi yenyu yemamiriro ekunze
Chinoitika pandechekuti Dutu Mupengo kana richiri muMozambique Channel rinenge rine ukasha chaizvo nokuti tinoziva kuti mugungwa hamuna atingati friction yakanyanyisa saka inotora simba chaizvo asi kana razouya panyika simba rei rinoti perei asi chatinonyanya kutarisa harisi simba rekunge rine ukasha nokuti ukasha uhwu hatingade kutsanangura ndehwekuti hwekunaya kwemvura yakanyanyisa inoramba ichinaya nguva yese kozva nemhepo yakawandisa zvakare izvozvo tinoziva kuti mvura yakanyanya kunaya kunyanya nzvimbo dzakakwirira dzisekumanikaland kunogona kuita atingati pachirumbi malandslides saka ndo zvimwe zvinhu zvinokwanisika kunge zvichiitika uyezve kunogona kuita atinotiaye pachirungu flash flooding or riverland flooding so izvozvo zvinounza matambudziko chaizvo kunzvimbo dzinenge dzanayiwa chaizvo sekutasa kwataita kubvira mangwanani kusvika izvino zvinzvimbo dzakafanana nana Chisengu ana Chipinge ana Mutare ana Nyanga zvichipinda mukati dzaswera dzichiwana mvura ndingade kupa muenzaniso kuti makuseni chaiwo na 8 o'clock Chisengu yanga yatowana mvura inosvika 153 millimeters asi kusvika nani zvino haisati yamira mvura zvichireva kuti mvura inogona kunge ichipfuurira ipapo zvakadarikidza saka ndozvimwe zvatinenge tichitarisa kana chiti isusu intense kana kuti kusimba kana kuti ukasha rematropical cyclone nokufamba kwenguva kwaanenge akuita anoshaya simba riye zvakare rinonge richiderera richiderera asi mvura inogona kuramba ichinaya saka ndozvatinonyanya kukurudzira zviri kuti vanhu vanyanya kungwarira manayiro emvura yachona nekuti anogona kukonzeresa mafashama mumbizi nemumwe nzvimbo dziye dzakaderera
aiwa tinotenda zvikuru vazinyemba Gibbs you are just explaining the same way he has done when you asked him about this intensity of the cyclone but he's saying when it's on land the intensity tends to lose strength it decreases but when it's like along rivers it gains and he is also issuing warning to people in low-lying areas that flooding may occur because of the heavy rains coming down
so Mr. Zinyamba how much rain is expected in Zimbabwe and what should people do you know under these circumstances
Well, naturally, you can't really say this area is going to receive that because the rain that might be received at a particular place will really depend on the on the position of this tropical cyclone. And as it moves further inland, it degrades. So you might actually hear things like now an overland depression. But in terms of the rainfall, it will still be very active. So you can't be specific in terms of this area is going to receive so much. I think it depends on the position of that area vis-a-vis the track or the trajectory of the tropical cyclone. So this is why we're saying those areas that are going to be impacted more obviously will be near the center of the tropical cyclone, and therefore also being assisted by topography because topography tends to play a very pivotal role in terms of the rains that might be received at a particular place, and obviously. In the Eastern Highlands there or Manicaland areas, that's where you have higher ground. So naturally, there's always a risk of potential of getting more rain. Hence, places like Chisengu, as I alluded to earlier on, received 153 millimeters as at 8 o'clock this morning, and as I said, it has been raining ever since, very heavily for that matter. So where potentially is going to be more rain over those areas. Now, your listeners might also might be interested in how is it going to be projected going forward. Well, this system, as it degrades, is likely to be moving because it can't go over mountains, so it follows the contours of the ground. So this is why projections of that is supposed to go at least northwestwards through the northern areas of Mashonaland east, like places like Toko, then into Mashonaland Central, and perhaps even into Mashonaland West, also including such areas as Harare and surrounding areas.
Thank you so much.
Thank you so much, Razinyemba Rambaya. Nyemuri Parunari Gibbs, I think we have one of our guests, Mr. Mandla Nkomo, inyanzvi yekurima.
Yes, Mr. Nkomo, yeah. Good evening and welcome to the program.
Good evening, Gibbs, and it's a good evening to your listeners as well.
Thank you so much. And now people are facing this cyclone, and for farmers, this could be, you know, a tragedy, right?
So I think it's two things, Gibbs. I think that for, especially in the provinces that Mr. Zinyemba is mentioning, where the rain has been decent, where there is a crop of tobacco, there's a crop of maize and stuff, getting more rain right now will create definitely issues. Fortunately, I think a lot of the maize has probably gone past the flowering stage, but there will be waterlogging and people might lose crops. And just the mere fact of trying to deal with a waterlogged situation could be a problem. But I would also hasten to say that, you know, it might be a disaster in areas where they already had a good crop. But in areas where we're already facing a shortage of water, you know, dams drying up and the pastures not looking good, a little bit of rain at this time will solve the water problem because it might fill up the dams. And I think it might also allow the grass to just have one more growth spurt. So for livestock farmers, I anticipate that the areas where this cyclone or tropical depression, when it gets there, will pass through, will actually have a positive impact.
Yeah,
into bengicho ukuthi izulu lele lesikhukhula likavili. Endaweni lapho abantu abalezilimo ebesezikhulile ekade sebekhangelela ukuthi hayi lo mumbu usukhahlele and ngumumbu abangawuvuna, kungaba khona indawo lapho ukuba lezulu eliningi okungadala uhlupho kakhulu ngoba ezinye indawo ziyadoda and izilimo ezifana lo mumbu kazithandi ukuthi kube lamanzi, so kungagcina kudala uhlupho lokuthi isivuno ekade besikhangelele singagcina sisehla. Le ndawo ezilima igwayi lazo ngithemba ukuthi bangaba lohlupho kakhulu ukuthi kube lezulu eliningi elingaphezu kwamanani akhulunywa ngumfowethu Zinyemba. Kodwa njengoba sazi ukuthi bathi okubi komunye kuba muhle komunye, endaweni lapho akade zivele sisilela amanzi izulu selihambe masinyane, ngibona ngani ukuna lokhu kuzancedisa ukuthi amachibi lezifula lamadamu agcwale, ngoba kwezinye indawo besesitsha Gibbs, phinde futhi lo tshani benkomo belulula kakhulu ukuthi besingaboni sililo ukuthi lungafika lungadlulisa ebusika. So izulu lele if lingafika kulezo ndawo lingasiza ukuthi utshani bungani buyaqina, sikwanise ukuthi silaluke size siyefika esikhathini sezulu elilandelayo.
Aha, siyakuzwa kakhulu. So he's explaining exactly what he said in English.
Yes.
That you know, this could be a double-edged thing. Good for other people and bad for others.
Right,
for those that were facing maybe places where there were leaking rains, it could be some good news for them, but
and,
it says
and
where
for,
the
and for livestock.
Yeah, and where maybe the crops are good, could be bad news.
That's true.
Yes,
I just want to read a statement here issued by the Harare City Council, I think, about 6 hours ago.
Yes,
and it reads: Harare City Council is urging all motorists not to park their vehicles under trees. Residents to keep their doors and windows closed because violent winds that may destroy trees and blow roofs may be experienced in Harare. Where possible, avoid night travel and crossing flooded rivers. Those who settled on wetlands should be on high alert as the city may experience floods. Members of the informal sector storing their wares in drainage systems are urged to remove the goods as these may block the drainage system.
Yes, and then we've got a tweet from the Minister of Information and Publicity. It says, you know, it talks about the cyclone. It says, government through the Civil Protection Unit has triggered its disaster management systems, which involves armed forces, Air Force, ZRP, Aqua units, partners such as International Organization of Migration, Red Cross, Save Children, ETC, as part of its action plan. So they are saying that they've actually
kana kusimudza matenga edzimba ichipinda nepamadoor apa pamafaftera pamawindo apo zvine zvichingodaro mepo ichipinda ichikuwadza vanhu vayambirawo vanhu vanochengetedza zvinhu zvavo zvikuru vanotengesa vayava hanzi pane vamwe vanoti havanawo mari dzekuisa kumastorage vanotsvaga pavanofunga kuti hai drainage iyi haisviki mvura iyi regai ndingosiya ndaisa zvinhu zvangu imomo hanzi vari kukurudzirwa kuti vanga vasingachengetere zvinhu zvavo madrainage system sezvo zvichibva zvazovhara drainage system dzedzi mvura yotadza kuenda kwainofanira kunge ichienda kwozvokonzera flooding zvii zvamungawedzerawo pamusoro pestatement iyo kana chiziviso kana yambiro yaitwa nekanzuro yeHarare
ichokwadi pane mashoko ataurwa necity of Harare kunyanya panyaya yekuti miti inogona kupfeka nemhepo inenge yakasimba kazhinji kazhinji unoona kuti ivhu kana mhepo ikangoda kuvhuvhuta yakati simbei zvino miti inogona kunge ichiputsika uyezve zvemafafitera zvinhu chinhu chino chatinokurudzirawo chandanga chida kunyanya kusimbisa pane nhaurwa iyoyi ndechekuti manayiro emvura etropical cyclone akasiyana nemanayiro emvura atingati aye mvura ine mupande kana kuti ine mabhanang'ana tropical cyclone kuona kwachaita mvura iyi iri kunaya zvine nokuti atingati mwoyo wetropical cyclone uchiri kure iri kunaya zvezuva rese ramba chinaya asi haisi kunaya zvezvokuti nogona mafashama anogona kungouya nguva diki diki saka munozoona kuti nenguva nokutiwo tropical cyclone iri kufamba sei mvura iyoyo inogona kuwanda kana inogona kungoita ichingonaya zvezvokuti chaka 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 isinganyanyi kuzokonzeresa yatinoti flooding asi zvakangonaka kuti vanhu vangwaridze kuti kune dzimwe nzvimbo ngatigarigatige kuti kana itasa Harare tiri kutarisa yatingati pachirungu yeCBD aiwa Harare tinenge nzvimbo dzakatenderedza iro guta redu reHarare saka kunogona kuita mvura yakawanda iyo zvinogona kukonzeresa matingatiwe maflash flooding saka hongu tinonge tichikurudzira nebazi irori reDepartment of Civil Protection tirimwewo nhengo yeCivil Protection saka tinenge tichikurudzirawo kuti vanhu vangwarive kuti zvaka mhepo nemvura zvakare unozoona kuti dzimwe nguva kungangoita mvura ine mabhanang'ana kazhinji kazhinji tinokurudzira ipapo kuti eduwe musahwande pasi pemiti kana zvezvokuti kuda kubatana nezvinopisa zvezvi muchida kugadzirisa zvokudya izvozvo zvine njodzi zvine ngozi yakakurira chaizvo nokuti kana kukaita atinoti pachirungu lightning kana kupenya kuya kwemunhu anogona kurohwa nemheni ari nzvimbo yakato iri kure nekune mabhanang'ana ayo saka izvozvo ndo zvinhu zvatinge tichikurudzira kuti veduwe ngwarirai musabate zvinhu zvine moto wemagetsi kana kuine mabhanang'ana musahwande pasi pemiti musahwande pane kana kuti imba inenge iri yega pabani iyo inogona kunge zvakare ichikwanisa kurohwa nemheni asi mvura iyi chokwadi kuti mvura iri kuuya nzvimbo dzakawanda asi kunyanyanyanya ndoda kuti ndinyanye kutsiridza ipapo dzidzidza ipapo kunyanyanyanya nzvimbo dzekumanana mashonarencentral nokuti mafambiro etropical cyclone ari kuoneka kuti yaakuda kunge ichienda kumusoroko unozoona kuti yaakuzoda kuzotevedzera zambezi pande kana zvimwe nedzimwe nguva saka tinoona kuti idzo nzvimbo idzodzo ndo dzinonyanya kunge dzichizowana mvura yakawanda.
Thank you so much, Mr. Nyemba. We will invite you to explain the same in English because handizonyanyogona kutsanangurira vanhu vanopedzisira vava kuti asi takanzwa jonga achiti pasi pemuti ndo panoita ramba yanyu muri parunare. You know, Gibbs, when we were in school, sorry, say, Vazinyemba, sorry, muda utaura something.
aiwa ndangaida kungoti aiwa tinobatsirana kuti tione kuti tingape zvose even muchirubhi kuvateereri
ndizvozve handinodzoka kwamuri ndaida kuyeuchidza Gibbs kuti nguva yataa tiri kumusha ndichidzidza kumusha kwangu ndobva kuzumba Gibbs kuchikoro kwandaidzidza pamashambana kaschool kudhara ma70 tarisingava nemarenkoti nemaamburera zvamaakuita izvinoizvi saka wakanga usina kuwana sagara unopeta kona kuti upfeke kuvhara mvura unohanda pasi pemuti tikayapera saka ndoparonzi navazinyamba hapana
kunandizvozvo so you can go ahead and say it in English you know in terms of what people should actually do.
Well, my comments really will first hinge on some of the warnings or reports that have been issued by certain agencies around the country. Our emphasis, as far as it's concerned, would be really on the rains that are expected. We are not generally expecting, there will be some flash flooding in areas that are susceptible, particularly of low-lying areas. And obviously, that can actually potentially cause some danger, and as far as felling of trees and the washing away of infrastructure, as it were, or even potentially drowning. But I want to emphasize again that we've seen that the tropical cyclone is continuing to move westwards, further into the country. Degrading at the same time in terms of amounts of in terms of rain, yes, we continue to have rain. It might not be heavy everywhere, but I think it should be mostly heavier near the center of the tropical cyclone. And this is what is important to actually keep in mind, that it's not like we're generalizing that we're going to be getting lots of rain everywhere. No, we're saying some areas will get heavier rain, being assisted by topography, but others might just get light rain, which is continuously falling. Typically, what we are finding in here in Harare, as an example, the rain has been falling since morning, and this has just been rising. But we're expecting the peak of this system to be between today into Sunday, so that there's always obviously a risk of flash flooding. Mm-hmm. The other issue that I wanted to emphasize on is some of these storms could be associated with a lot of lightning, and we know that lightning is a very hazardous, and people are usually struck by lightning by hiding or by standing underneath a tree. That actually creates it's very dangerous to do that. So we urge the public not to hide under trees if it's raining. As much as possible, do not shelter in an isolated structure or shed, as it were, because potentially that will actually increase your chances of being struck by lightning.
Mm-hmm. Thank you so much. Start to Babunyon, Labos Kuen, Mlaleli. Babunyon, Gunjan.
Sia
Pilanyon. Ubunjan, Gunoko Tuagi, Guabuya, Isakyon Le. Gunjan, Lapokon Hola.
No, Lenjo, Yamojakulum, that is. And then
I want to ask Zimbabwe,
Why are you going to be in the lake?
Yeah, that was very much
like so, what thing is possibly Amazon? It's a little bit
of a good thing. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. So Mr. Nyoni is appealing for, to the government to help people. You know, he says people are fearing this kind of cyclone.
Yeah.
So they're not even sure what is going to happen because of the destruction in Mozambique and Malawi. So they are really, really scared. So maybe he's appealing to the protection unit to actually take some kind of action over this issue. So sibuyele kubaba ke uNkomo. Baba Nkomo, ngase sibona ke kuyiwa phambili lapho ukuthi eZimbabwe kujale ukuthi kube lemvimbi, imvimbi yathi yathi yabe ingatsha umoya ungela isiphepho esingawo. Kodwa ke lokho kubuyayo kuyawisa amabele, kwenza izinto ezinjalo ukuthi even la lesihlahla ezithize lazo ziwe. So nxa ukuthi sokunjalo ke baba Nkomo, amabele selele phansi pho umlimi kumele enze.
Ya kuba lukhuni ngoba izulu sonke siyalifuna, kodwa eliza ngalolu hlobo luza lithwele okuningi kakhulu, njengoba usitsho ukuthi umoya lo ungawisa amabele. Esingakutsho thina ngiyangibone bekwenza ikakhulu emakhaya ukuthi la mabele awileyo abantu bayawadobha benza ngani izithingithingi kumbe izithungo bewabuthelele ndawonye ukwenzela ukuthi at least aqedelele ukuvuthwa kwawo. Kodwa kwezinye indawo uzathola ukuthi ukumotshakala kwakhona akusalungiseki. Ngenye into gives ebengifuna ukuthi siyinanzelele, indawo esizivalisayo ukuthi izulu lele lizafika khona noMalawi and to a certain extent oZambia. Asikhumbule ukuthi iwamazwe akade nceda thina eZimbabwe ukuthi nxa sile drought at least bona bavame ukuthi babe lezulu sithole khona amabele. So mina into engethusayo njalo engesabisayo ukuthi izikhukhula lezi engizibona kubo Mozambique eMalawi and mhlawumbe zingagcina seqela leZambia zitsho ukuthini kundaba ye-food security kumbe ukwenela kokudla ku-Southern Africa yonke. Yinto okufanele ukuthi siyinanzelele ngoba kutsho ukuthi phezu kwe-El Nino singagcina futhi lapho ebesithi sizaphephela khona lakho sithole kungasela kudla okweneleyo.
So ke besikujumile namhlanje baba Nkomo, kodwa sibongile kakhulu ukuthi usibuyile lapha-ke kuhlelo. Phosela ukugcina baba.
Hayi, elokugcina ukuthi u-2019 uzaba ngumnyaka olukhuni kakhulu kithi abalimi. Ngakho asihleleni kahle imisebenzi yethu. Laba abalamabele amalutshwana abazame ngamandla wonke ukuthi bayalondoloza. Lapha babona ukuthi hayi akusaphumi lutho. Kwezinye indawo bese-encourage abantu besibakhuthaza ukuthi hayi geca nje wenza isayileji uzafida inkomo. Laba abalenkomo kuphela ababona ukuthi amadlelo ayaphela, ungalindi ukuthi inkomo izigcine ivuswa ngezigodo. Ngcono uyithengise ugcine imali uzaphinda uthenge futhi nxa sokungani kuyacaca ukuthi amadlelo ami njani. Kasingabi laba bantu ababambelela ukuthi into zingaphonga ukuvuka zijintshile singenzanga inhlelo ezifaneleyo.
Awubone ke baba Nkomo, sibonge kakhulu ungadinga kusasa. Kube le mpela viki enhle baba.
Lami ngilifisele enhle kodwa lingabulawa ngumqando kini ngapha.
Hayi kunjalo, lani lingabulawa izulu
Okay.
All right, bye-bye baba. So that is Mr. Nkomo. He says, in some cases where the maize has been brought down by the rains, some people normally pick it up and tie it together.
Okay.
And it works. But in some cases, he says it doesn't work. It breaks, yes. But he says if that happens, that you cannot do anything with it, you actually gather it and make some silage out of it.
Okay.
So for the cows, it's okay.
Dog feed.
Yes.
Yes,
sir. So, but his fear is that if Malawi, Zambia, and other countries that have been supplying maize to Zimbabwe are affected by this cyclone, then in terms of maize supplies, Zimbabwe may be facing a crisis.
Yes, that's what I'm also seeing on Twitter. Gives some updates. There's Diamond FM Zimbabwe, and they say the Sakuba Market roofing blown off by heavy rains. That's Musika ku Sakuba urukunzi marata atorwane mepo. Kuya mumanonzi Simba Chips. I saw update on the destruction by Cyclone Idai in Chipinge today. people who need the urgent help. Vaita mfanani zo gibs urura za chibage, chakaita kuwaritu kwa kurara, pasi chakara zikuwa ne mepo yoi.
Mm-hmm.
Kuita vamuaruta, dutu irino tifungisa, cyclone lini, payakamboruwa muna 2000 kuchipinge, chakaita kuti murizi para zaniswe. Deni pane vamu wa iso mfanani zo, kuchipinge, ni kwa mtari, tukwa na pachipinge, pane chitoro, chinenga TM, chaka pamberi pe chitoro ipa paka zara mfura, mm-hmm. Nedzi motokari dzakatovharwa nemvura. Saka ndo zvimwe zviri kuitika izvozvo kubva kumatimana enyika. Ndinovimba kuti rwendo runo nenyaya yekuti vanhu vakushandisa social media kwane madande mutande vanhu vakwanisa kuzivisana vachiyambirana kuti kuno kune dambudziko rakati itai zvakati.
Yeah.
Rikaiti mbonzwa kuna vadzinyemba kuti Mr. Zinyemba nyaya dzemadande mutande kana social media dziri kubatsirawo zvakadii kufambiswa kwemashoko panyaya iyo yedambudziko recyclone Idai. Nokuti tinoona vamwe vachiti ma social media aya anotakura mashoko enhema, vamwe vachiti aiwa ndoo yatove nzira yekukasika kunzwa naye mashoko.
Zvinogona kudaro hazvo kuti dzonguva rakanonge pachita kwekunokureva nhema. Asi takatarisa nyaya yetropical cyclone Idai, kuona kwangu mwedzimwe dzacho dziri kuita kuti tikwanise kuwana yatingati uruzivo nezviri kuitika kune dzimwe nzvimbo idzodzi dzatiri kutaura kuti tropical cyclone ndokwairi kunyanya kuve iri. Saka zvinobatsira dzimweni nguva panogona kuita iye zvimwe zvokupamidzira wanyaya. Asi inini ndinoda kunge ndichida kutenda social media isu takamirira bazi remamiriro kunze kuti riri kutibatsira kuti tiwane ruzivo zviri kuitika kune dzimwe, naipapo zvakare isu tinoshandisa social media kunge tichizivisa mhuri yeZimbabwe kuti ndo zviri kuitika isi kunzvimbo dzakadai so kunyanya nemafambiro ari kuita tropical cyclone iyo Idai. Nokuti Idai ndanzwa pamwe vamwe vachida kupa muenzaniso weelin tropical cyclone Idai ndo yakakurisisa chaizvo kupfuura madzimwe dzatati tawana. Saka zvireva kuti zvairi kukonzeresawo zvairi kukonzera munzvimbo dzakanyanya kunge dziri munzira yayoni zvinogona kunge zviri zvakakurawo. Saka ndinodayira kuti mabazi ndambonzwa muchitaura zvokuti pane mabazi ehurumende vane mashoko avataura. Saka ndinodayira kuti hurumende pachayo iri kunge ichinyatsotarisisa zviri kuitika ichizotaubatsirawo kumhuri yeZimbabwe. Apa social media iri kutaura zvakadai mashoko akadaro. Saka tinotenda chaizvo nemashoko iyayo.
Thank you so much. Please do stay on the line. Regai tizwe tine muteereri tina mufundisi Richard Moyo kuSouth Africa. Makadii mufundisi Moyo?
Tinozwa makadiko baba.
Aiwa tiri wapenyu, tipeiwo zvamunoda kutaura pamusoro pedambudziko riripo. Tine nyaya nhatu dziri mudariro asi iri kupisa ndiyo yecyclone Idai. Kuitawo nyaya yekuti nyika iri kutsvagirwa chikafu, pakutsvagirwa chikafu pakwasangana nedambudziko irori zvakare redutu mupengo, nyika dzakaita seZambia neMalawi dzaichimbowanisawo Zimbabwe chibage, ndo kumwe kwacho kwenzvimbo kana madzine matunhu arohwa nedambudziko irori. Kwoitawo nyaya yesangano rinonzi COTRAD ratinonzwa kuti rakanzi nehurumende rimbomira kushanda kudunhu remasvingo, nenyaya yekuti mapepa aro ekuti ringe richishanda zviri pamutemo haana kunyatsotwasuka. Tipei zvamuroda kutaura panyaya idzodzi.
Okay, tinotendera gani kwasa zvangu vateveri. Chekutanga gani tange nesangano rakamiswa iro. Masangano rakamiswa iro zvasina kukodzera tirigone kumiswa nokuti ndaamwe masangano anobatsira ruzhinji rwenyika mukati menyika kwavanonge vachifamba especially kumasvingo nemishe kumasvingo. Saka zvaisafana kudero, government yaifana kusadero nokuti masangano akaita sakazvimirira anobatsira zvizhinji sei ndaanogona kusvika kune dzimwe nzvimbo vafana like kuna chiredzuko kuna chiredzinoti kuna savi uko kuna matambudziko futi akafana nemvura achinge yasvika like vana vazhinji nguva zhinji gore negore vanogara tingori mwana makaro but government haigoni kusvika ukoko like gore akapera kune mwana akarumiwa nemukadzi achabva kubita mwana akarumiwa zvikangopara. Asi kuti masangano aya sei vanosvika achindobatsira iye achidzama kunyaradza mhuri. Saka government haisaifana kumisa masangano akada ndo amwe anotobatsira nezvimwe zvinhu zvitori nemusoro. Saka government haifana kuti deiro pachimiro seyakafanana naizvozvo. Ndobva ipapozve toenda pana yenye mvura ilikukanganisa ya jukuna ya Malawi nuko Mozambique singoto ni kuno mzuri sana na sisi panyewe vamo wana wakatisia ida kuziko ombe chairo patikana nje nizitaramu kudana kangi antikanza ni idai ida kuziko ombe chairo nukuti zinu zinu tambu za mvura manaere rekita mazuano ino na esi na sarukano ino na niasha ino na esi kangani sabano but this thing is also zinu zinu kutu ngueso kuna mwari pasini kakutu matabuti ni mvura mgurene gurupa na ya mvura ino siya manu wakawanda maparara ino siya ya mosha saka ida kuziko zungu kumbe odai mwari wakatunga milia o niza teka wana kumoza Mbiki, zinuku Mozambiki, zinukafane zinukare chungu iti kapuna hapu, nisha teka uruzo ya kwa iti kapu Malawi, saka chungu dayu na mwariba katiba kila, kutimepu yu isa guna, kurambe chungu tibila ni nyika uinyayo kunyika, kwa hili zinu uinyika, saka zinu 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 nikutunga mia zinu zinu kawura na ikuba kuna na Malawi kwa mariba nungu na namo yonena Zambia saka kuruka chino kuna mira wa nipa zisi ni zazo dai marubenga na kutunga mira nchitango chema putizi ni dabu ziko ra itika kukrezi iji kuyinyo zile ndi zinu za chambu za kuruko na wanama ati machi ura wani mzileka fane chunga chungu zona kani buraka pira msa
watafu tunotenda shukuru wa mfundi simoyo erigaiti tuarewa muatereri tunotenda shukuru
tunotenda ni mo mungalari nerugare amen
thank you so much that's Reverend Richard Moyo calling from South Africa on the issue of court rider he says the government should not have taken that step of stopping this organization from operating because the NGOs are helping a lot of people and on the cyclone Idai he says he leaves it to God to at least help his people and I think we have two three
callers so let's take Baba Nkosi kuqala Baba Nkosi khona icingweni Baba Nkosi Webster kunjani Webster Nkosi usakhona Nkosi yami Mwana Nkosi setenzwe lapha asazi ukuthi kuhamba njani. Ye, wathi ngiye kubaba apostle Midian Dube umpostoli omkhulu. Umpostoli omkhulu kunjani?
Eh, brother kid, kunjani?
Ngiyaphila kakhulu ke yakutsho ukuthi ukubona njani ukuqala izulu elikhulu lelibuyayo. Okwesibili kono kuinhlanganiso le ukuthiwa isivinjwe emaswingo ukubona njani kona?
Hey, kuzima Dube okwezulu uhlupho olukhulu ukuthi obukataza kakhulu ukuthi uhulumende le Department of Civil Protection bareti kanganani kuyini asebekwenzile ukuthi abantu especially laba abasendaweni eziphansi ama low lying areas babashuse bayobafaka endaweni ezidebileyo engikwaziyo ukuthi ibudget ye-CPU ayikho nike ngapartner labo isikhathi eside ku-NGO forum mina ngesikhathi izinto zisa right kungani kuthiwa igatshangwa ekugcineni but isikhathi sokuthi abantu bahlanganisa amathanda bachiyanile pride ba-engage even abantu outside amazwe outside Zimbabwe kumobilize ama-resources kungakonakali kakhulu abantu kumele basuswe bayefakwa endaweni eziphezulu ngoba engibone eMozambique leMalawi Dube akukuhle ngakungafika eZimbabwe kuzalahleka imphefumulo eminingi so uhulumende kufanele enze ama priorities zakhe inhlelo zakhe zibheke ukuphepha kwabantu then okwe organization evaliweyo kuvele kulesikhathi eside kusiza Dube lokhu kuzanya ukuthi kutshintshe imithetho kubonyise imithetho inhlanganiso zonezi ezizimele zodwa zingakhona ukusebenza ngiyakhumbula mina kulesikhathi eside ngisenza imihlangano lobhengula entumbani plantry ubone nje ukuthi uyalandelwa ngabantu from i-Department of Peace bangalitsheli lokuthi bakhona so kona lokho bekukhulunywa amalanga wonke ukuthi uhlupho lwama-demonstrations eZimbabwe luvezwe ngama-NGOs mhlawumbe lamanye amaphathi aphikisayo sebekuqinisa ke manje ukuthi ama-NGOs special la ngathi adila ngama-democratic processes adila nge-justice azovalwa amaningi but ukuvalwa kwawo kakusoze kuvimbe ukuthi iqiniso lingaphumi ngobindlela abantu abathola ngazi iqiniso zilenga kakhulu kulezi insuku. I-social media ivulekile, i-internet ikhona. So akuseyizo sikhathi sokuvalela abantu ukuthi bangatholi ulwazi. Kanti-ke ama-NGOs afakwe emthethweni ngohulumende osokuphambanisekile kathesi kuyini. Umpresident Mnangagwa le-government yakhe kababhekane leqiniso ukuthi abantu beZimbabwe iqiniso bayalazi futhi bayalibona. Ukuvala ama-NGOs akusoze kuvala iqiniso. Imilomo yabantu ayivalwa yokuthi i-NGO ivaliwe. And okulusizi ukuthi abantu akade besekelwa yileyo nhlanganiso, uhulumende kasoze abanake. Bazonakwa ngubani? Bazomelwa ngubani? Ngoba ama-NGOs amela abantu abangelamlomo yokukhuluma. Abathi ngesilungu, they stand for the voiceless. So if you silence ama-voices amela abantu zulu ngalalizwi, abantu bazomelwa ngubani? I don't think ukuthi singakusupporta, singavumelana lakho. Siyakwazi baza kwenza inkani, kodwa thina njengabantu beZimbabwe asivumi. Akuyekwe abantu basebenze, kodwa akulungiselela ukuphepha kwabantu ezulwini elizayo.
Sibonge kakhulu-ke baba mfundisi, ungathona kusasa, sibe lempela viki enhle. Yeah, so he says government should work hard to actually help the people that are going to be affected by the cyclone. And at the same time, you know, NGOs should not just be shut down or, you know, controlled by the government. He says that's very dangerous because there is social media, there's everything these days. People can do whatever they want. Maybe let's go to Tish Zinyemba and then we round off the...
Yes, I think... Yes, Mr. Zinyemba. We see in Malawi, we have seen more than 80,000 people have been displaced so far. And 1,583 roads damaged, 11 bridges destroyed. Do you think this will also happen in Zimbabwe?
Ndingabe kuti ndi handina ruzivo zvakanyanyisa nezvaitika kuMalawi. Ndinodaira kutiwo susu sebazi remamiriro ekunze tinenge tichikwanisa kutaura nezvemanayiro ari kuita mvura. Pandingati pachirungu, beyond that it's really out of our ambit. Saka handingade zvangu kuti ndinyanye kutaura.
Mubvudzi wangu wanga uri wekuti mubvudzi wangu wanga uri wakanangana nekuti tichitarisa kusimba kwakwakaita dutu mupengo iri kuMalawi, taona matambudziko ese awanikwa. Tingatarisira here kuti ringasvikawo muZimbabwe rakadaro zvekuti vanhu vangapedzisira vasiya misha yavo nezvimwe zvakadaro?
Atingakwanisi kunge tichine ruzivo kuti chii chiri kunyanya kuitika munzvimbo izvo. Ndokusaka tichidarira kuti hurumende iri kupane ino urongwa hwakubatsira kunyaya dzakafanana naidzodzo. Asi chatinoziva ndechekuti nzvimbo nenzvimbo ine handingati pachirungu mapeculiarities ayo ne zvichireva kuti nzvimbo nokunaya kwemvura zvinogona kukonzeresa zvakati wandei. Saka chiri chakanyanya kukosha ndechekuti mabazi ehurumende akafanana needu aya ana mitoiaend ari kuitei kuti vabatsire panyaya idzodzo kunge pachizonge pachiwanika matambudziko anenge achisvika munzvimbo idzodzo. Saka imwe nzira ndo fanira nzira yatenge tina yokukwanisa kunge tichiita tichita aya atingati maalert kana kuruzivisa vanhu kuti aredwe nzvimbo yakadai sezvichange kunogona kuita zvinhu zvakada zvakada. Saka parirai ndinodayira kuti izvozvo zvinogona kupa vagari veZimbabwe kana kuti mhuri inenge igerekoko kuona kuti vangabatsirikane sei zvichienderana nemamwe mabato anogona kunge achizobatsira panyaya dzakadai.
Thank you so much, Mr. Zinyemba. Aiwa, tokuregai zvenyu muchisununguka. Tinotenda zvikuru neruzivo rwakadzama rwamakwanisa kutipa nhasi.
Aiwa, tinotenda.
Thank you very much, Tish. Bye-bye.
Gibbs, I think we only have how many minutes left? About 10 minutes?
10 minutes, yes.
About 9 minutes.
Yeah, somewhere there.
Yes, and we have Mr. Denford Halimani. He is the lawyer for Kotrad.
Yes. Okay. Is he on the line right now?
I think.
Is Mr. Halimane? Let's hear from our producer whether Mr. Halimane is on the line or not. Yes. So we're told that Mr. Halimane is on the line right now. So now we are talking about the suspension of this Community Tolerance, Recreation and Development Trust. Mr. Halimane, good evening and welcome to the program.
Good evening, sir.
Yes, sir. Tell us about what is going on now with the trust.
Basically, what we've done at the moment is to approach the High Court on an agent basis to try and seek the High Court to set aside the irrational decision by the district administrator of Mashingo to suspend the operations of Courtside. We believe that the government does not actually have the power to act in the manner that it did. At the moment, we're waiting for the court to call us for a hearing or in the best case scenario to simply confirm that it is indeed set aside the decision without even calling the parties, because we believe that the case is quite straightforward.
Zvikonzero zvipi zvaita kuti sangano rimiswe kushanda izvi?
Hapana zvikonzero zvapiwa, ndo zvimwe zvatikutaura kuti hurumende haina kunyanya dhiya, havana kutevedzera mutemo. Bumbiro dzvare Zimbabwe rakaitwa muna 2013 rinotaura iro kuti avo vari muzvinzvimbo zvekuita madecisions vanofanira kupa zvikonzero kana vachinge vaita madecisions anoafekta vanhu, and in this case havana zvikonzero zvavakapa. Vakangodeedza vanhu vecontract ndobva vavaudza kuti maoperations enyu atosuspendwa, ndobva vatovapa tsamba ine masendezi mashoma-shoma ari kungotaura iwo kuti vane zvavaruka kuongorora, kusvika vapedza zvavachaongorora maoperations okuportrat anenge akavharwa.
Thank you so much. Rambai muri parunhare. Gibbs, tine mumwe mudare wedu, tina vaBelief Gaule.
Yes, Mr. Belief Gaule, good evening, sir.
Good evening, my brother Gibbs and
Jonga Kandemiri.
Jonga Kandemiri.
Thank you so much.
Makasimba here vakandemiri.
Nyapila baba.
Gibbs ngiyakhuluma la ngiyamzukuzwa
singile bakhulu sokwa Gibbs. Hayi kunjalo mntu mdala. So ke akusitshele ke baba Gaule ukuthi kwesha ke indaba ye contract le yahlupa. Lapha sikhuluma ngehlanganiso le emiswe umsebenzi khona ngale maswini. So ke uhulumende kaMnumzana uMnangagwa kuthiwa sengani mufanana ke lo uhulumende kaMnumzana uMgabe. So kuna poka abantu bachinga sibila okumangalisa ba.
Yeah, abantu labo bachinga kids kodwa ke into emangalisayo ukuthi abantu ngeke befana nisho umgabe loMnangagwa. UMnangagwa ngumNangagwa, umgabe ngumgabe, ngabantu ababili abachiyeneyo labo. UPresident Mnangagwa umuntu olethe izinto ezikhanyayo ezinjengokuthi abantu bakhululeke elizweni labo. Njengokuthi kodwa ekukhululekeni kwabantu, abantu abanye basuke bathathe ukukhululeka lokwana bakusebenzise ngendlela engayisiyo, njengabona kwethu kudlulileyo, esibonileyo umbone nalo odlulileyo, ukuthi abantu bathathe ukukhululeka bese beyeqa bajanqule njengamankonyane besenza into ezingayisizo, bese behamba bechinte zabantu bedestroye ama-properties ngenxa yokuthi sokuthiwe hhayi kabe selikhululekile lokwana okwakusenziwa kudala ukuthiwa orobayi akusekho into ehluphayo. Ngokunjalo uMnangagwa ukukhululile and indlela le yama-enhlanganiso naleyo ezimele yodwa enjengayoyenza kule Mafingo, sikukhangeleni kusho ukuthi abantu labana kade beqhuba umsebenzi ongayisiwo, abakwenzileyo kuhlolisisiwe kwatholakala ukuthi akuqondanga. Ngokunjalo bamele bazilungisise kuqala. Azifuni abantu ababuya bezinhloni, even noma ungakuhamba emazweni anjengabo-America labobani bani, uhamba khonalo ispy ufike ubotshwe. ikubona izipayi zabo America zaziboshwa kobo kobo lokuzeni mtwa kobani amazweni amanye ngale aphetheya ngale kobo
kobo Iran
amagama olozeni mtwa kobani kobo
kobo Iran
kobo kobo South Korea la kwezindawo khona ngale babeboshwa labana manje ungahamba kwabe izipayi la ngaye ungahamba izipayi zeyo ziyaboshwa even e Russia ngalozi siyaboshwa izipayi zeyizipayi sizifunde elizweni lethu sina abantu ababeza sinetsa bazosebenza lati kuhle unesithuthuki ukuthi babeza wenza umsebenzi nalowo abawujongileyo kuphela bashiyane le politics
Yes, I'm going to get a couple of so what he's saying is that, you know, people are actually abusing their power and freedom. So he says, at the end of the day, this organization may have been doing wrong things. Like, you know, they were not following what they were, the kind of registration was stipulating. So at the end of the day, he says, the organization was doing wrong things.
But was it not supposed to be investigated, then told those bad things?
Because maybe the lawyer can explain. The lawyer,
yes. Maybe before we go to Mr. Halimani, Tinemtere, Arifarunara, and Tinavamu Zio, and Arifarunare. Hello?
Hello?
Hey, Makadi, Baba.
Tripe, Makadi, Ivo.
Hey, and Zimunzivamu Zio, and
Zimunzivamu Zio,
and Zimunzivamu Zio, and Mamu Churongwa, Tipe, Ifungwa Zenyu.
Vamziyo ni wani doctor aniso kubanuwa kama ugebwama NGO saka banuwa kama singwa.
Yeah.
Zuri zino shunguru za kwazo. Kana tata zutari sana mamira kata nike adie Zimbabwe. Zino gumbuka kana tifari wa wanu anoti batira mnike kawo makudai. Iniso kona kwangu ndi unaso kuti nike adie ya tongwane chikara. Nileta filino tuka asiku chikana. Kana wanu, wanoda kubatira wanu, wala kutambuzika, wachifariwa. Kuti wati batire situru kutawura. Situru kutambura kudai, wanawe simba kwa tambura. Ndino wazi wa skuru. Endi ndino tenda muna wakata sawa, wano mira maimera, ya tuwaru muno wa mafinga. Ndino kandaka watere wa skuru. Gawara ndi waka shinga ni basa waru kilita. Nemiwe sidi sevi, nirambaye maka shinga chaisu chaisu. Pa basa ramuru kuitaye. Tinoramba tine mitaka kutsigirai isi vari pasi pasi tiri kutambura tiri kuzano kune zvironda izvo zvitirunza kuti kuna vanhu vakaenda kuAmerica ikoko vanosvika 200 yeZimbabwe 200 vese vachifambira chimwe chimwe chete zvinorevei nyika dzakaita sana Tanzania dzine vanhu vanosvika 20 munhu umwe anzanzawo ndaona pakanyorwa chinzi umwe noumwe ari kupa $1,500 per 10 days for 200 vanhu Asi muzvipatara hamuna mushonga. Zvinhu zvinorwadza chaizvo izvo.
Regai tipe mukana kuna vagaule pamwe vanogona kupindurai vari parunare. Vagaule manzwa zviri kutaurwa navamuzioni. Hanzi danho rakatorwa rekumisa basa kotradiro. Havavirinari naro. Vanotorinotoshungurudza sematauriro avaita. Vari kutaurawo futi panyaya yekuti mapriorities vanhu vakauya kumusangano uri kuNew York vakawandisa.
Basa racho kana vanhu vacho vachiyawo vachiya kuno kuvechita basa risiriro risiri basa vakauya kuno kuzobetsera vanhu vachiita basa rekubetsera vanhu kunoko hati mabasa acho hatiwafariri mabasa acho hatiwafariri chazvo chose ndizvo zvakati zviri pachena kuti pane chinangwa chavo Zviri pachena kuti tine zvinhu zvinofamba mushe izvo gurunana bodya vamiri aitivo gavo maNGOs maakutanga zvakanaka mamwe asi kuita zvakanaka
vahalimani munoti ine nyaya iri mudarirei
chanisika nezviyu yevakuru ava vanenge vari kuno kutsukira kukanganiswa kwemaNGOs maNGOs tio zvati anobatsira vanhu vakawanda kuri kunyanya iyo iyi yekotradi Ndiyo yaitosewenza ni matatimu nchei kasi nchara wanda Nisana nchira Nisana nchira wana ya mkano zeki ya na Public Human Rights Commission Ni mamu ima Department of Government like Ministry Education ETC Taka shantanje vutivazo ipa na asere Ineni zenti kana wakanda nita Ngapaitwe investigation kana pawanikwa paitwa investigation kuonekwa kuti pane fungiro rei riri zvinobvi kuti vaita mhosva game zvo itwa publicly vanhu votongwa kana vachitongwa kana vane mhosva yevanenge vakakanganisa. You don't stop my operations around doing my investigations. I mean, that's unlawful and silly as well. You know, you don't arrest to make investigations, which is basically what they have done.
Thank you so much.
Thank you so much, Mr. Alman. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Tish Nyemba of the Met Office, Mr. Philip Kaule of ZANU-PF, Mr. Mandla Nkomo, an agriculturalist, and then Mr. Jenpo Dalimane, representing Community Tolerance, Recreation and Development Trust. ZANU Office keeps to be in Washington, D.C. Papa is global.
Neni, Jonga Kandemiri, Nsika Kanganui, Vatere Rivese, Vakwanza Upinam Churongba, Nemi Mamchona Murumichumbo, Zakasiana Siana.